very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Christmas Thursday, December 25th, 2014. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah. Welcome to Studio 7. Siyalibulisa ku Studio 7. Merry, Merry Christmas.
Yes, PJ, today we are actually taking our time to celebrate with our listeners on the meaning of Christmas, what they were doing during Christmas, and how they observed it. So today is really the listeners' day to tell us how they spent their Christmas and its significance to each and every one of you out there.
Mm-hmm. To join us in the celebration, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But for you women out there, Thursday is your day, China Chemadzimai. But today, it's an open day for everybody. We're celebrating Christmas, PJ.
Mm-hmm. We are also on the internet. You can find us on the web on www.voazimbabwe.com. Lobago www.voashona.com. Lobanjalo go www.voandebele.com.
Ivano vano kangana. Vano da kufunga kutingu uwa ino. Nguvaye kuna doro. Ne kufara. Kana kuenda kuma club, kuma night club. Vamovano pedzisera vakuru, ikoko vachirovana vachikwara, vamovanosvika pakushaika chaizvo. Yet, nguva ino iyi ndeyekupemberera kuzvarwa kwaJesu Kristu. Saka isu tinoti vanhu vawane kugamuchira Jesu panguva ino, nekuti Jesu ndicho chipo chikuru. Avantu isikhathi lese sinjengalesi vatholakala vethaba kakhulu, bedlulisise, befike esikhathini sokuthi benathe, bebheme izidakamizwa. Kube sokusithi endaweni ezinjalo yikho lapho okutholakala khona ukulwa, abanye beze befe bese besilwa. So thina sithi njengenhlanganiso esiKristu sithi abantu babe bathole ukwazi uJesu, ngoba uJesu yiso isipho esinkulu kakhulu, and isikhathi lesi sivele sona singesokuthakazelela ukuzalwa kukaJesu. There are people who are actually impoverished, who are going through very difficult circumstances. So whilst other people are buying gifts and are enjoying themselves, there are other people who have absolutely nothing, and I guess they get depressed during this time of the year. So it does affect their mental state.
PJ, we're hearing there some views from some pastors and church leaders on the significance of Christmas and what they have seen happening. But as we start off this Christmas Day show, we have some very good news.
Mm-hmm.
You know, we've just received news that the 32-year-old tout Marvelous Kandemiri is facing charges of indecent assault after he, together with his accomplice, stripped a 28-year-old woman at 4th Street Terminus early this month. And PJ, you remembered we covered this show last week. So this is very interesting for us because people have been looking for this young woman to say she should come forward and go to the police.
And go to the police. And this also appeared on ZBC.
Yes.
We should be able to thank ZBC for highlighting that part of it. Kandemiri appeared actually in the court today in connection with the molesting of the woman this week. The footage went viral on the social media and citizens have been pressing for the arrest of the perpetrators. Police spokesman Chief Superintendent Ponya said Kandemiri was arrested yesterday and investigations are still continuing and more arrests will be affected soon.
Yes, and this is actually very interesting news, PJ. We are now learning that police are still on the lookout for more of the perpetrators.
More of those, yeah.
And they are calling on the public who may have information to still bring it forward.
Mm-hmm. Today is a special day worldwide, Marvelous.
Yes.
So we can start off by saying Merry Christmas.
Merry Christmas to you too. And Merry Christmas to all our listeners. Ivangave in Chinoi, where I come from. It could be in Chipinge, where I was, you know, my parents came from. And for you, PJ, and for all our listeners out there.
Yeah. Merry, Merry Christmas. Ebantwini bonke abalaleli bethu, abasilalele sisungula lolu hlelo, abasilalele kuzihlelo zethu zonke ze Studio 7. Silifisela impi careful ekhisimusi elichukela. Merry, Merry, Merry Christmas. Kulabo abangaziyo, koBulawayo, eGwanda, eMhlabuso, eSouth Africa. Ukugcwele izihlobo zami konke khona ngale eHarare, eChitungwiza, eTafara, bonke ngiyalibulisa. Merry, Merry Christmas to you all.
And PJ, this is a very interesting day. We actually have our first guest, Pastor Julian
Maramba,
who is here in Texas. Hello, Pastor Maramba.
Hello, how are you doing?
Good, we're doing fine. Merry Christmas to you.
Merry Christmas to you too.
Pastor Maramba, can you share for us what is the significance of Christmas when we are celebrating now? Do you think people still remember what exactly we are supposed to be celebrating on this important day?
Some people have lost the essence of knowing what Christmas is all about. Mm-hmm. Mostly we are focusing on the exchange of gifts, we are focusing on the food, but the term Christmas means Christ. The birth of Christ. So I think this is a very important day that God so loved the world that he gave his only begotten son, mm-hmm. that whosoever believes in it will not perish. And he gave us, he brought us forgiveness, he brought us joy, he brought us repentance, he brought us a new beginning. So Christmas Day is a new beginning of a new dawn mm-hmm. of a new day. That's what I believe Christmas is all about, is the time when Christ was born.
But do you see celebrating Christmas, especially as Zimbabweans, being different when you are in the diaspora to what we see happening in Zimbabwe itself?
In Zimbabwe, the time I used to grow up when we were in Zimbabwe, you know, we used to look forward to going to the rural areas to meet with relatives, mm-hmm. To share the word of God, and also to share goodies and to see our grandparents. Now here it's like mostly people are, you know, they are in groups they go partying, they go exchanging gifts. But some people are still recognizing the Christmas as the day of worship, that mm-hmm. you go to church and you remember that you have friends and family amongst you, around you. And also remembering those people who lack, mm-hmm. sharing with other people who lack, you know, share the word of God and also share what you are eating or gifts or clothes or something like that.
Mm-hmm. Mm-hmm. We'll just put you on hold. PJ, Pastor Maramba there is just taking us through what Christmas means, especially for those that believe in the Christian faith, mm-hmm. because we are here in America where the faiths are so diverse.
Yeah.
So
we've come to commercialize Christmas, mm-hmm. and we have even taken out Christ from Christmas. We are never realizing the reason for the season. Actually, I want to share with you, even with Pastor Maramba, and another pastor actually advised me not to write Xmas. Mm-hmm. You are actually taking out Christ out of the Christmas. So that's a wrong thing altogether to do.
Okay, on that
if
note,
you are a Christian.
On that note, tozokera kuna Pastor Maramba. Toti Pastor Maramba, muri kunzwa zvirikutaurwa na PJ kuti paye patinenge tichinyora kuti Xmas takabvisa Christ pamberi. Iye ari kuti kwaanoenda kukereke akanzi aiwa hazvisiri izvo zvinoitwa. Imi sapasta kana kuti munoonawo sei pakadai wapa.
Zvandinoona ndezve kuti kana tabvisa Jesu pazviri, Christmas haichisina
meaning. Haisisina meaning.
Munhu wese ari pasi pano anoziva kuti kune Christmas. Zvimwe zvitendero zviriko, asi Christmas iriko, kwakazvarwa mwana, akauya kuzotidzikinura. Tanga tisingazikanwe, tanga tisiri muzvinhu zvakanaka, asi takadzikinurwa, tikapuwa ruregerero, tikapuwa upenyu hutsva.
makuto mubvisa muChristmas yacho.
Asi zviri nyore here kuti mutipe dzidziso kune vana vari kukura kana nekuti zvataiona tiri kumusha nezvataakuona taakunoku zvatisiyanei. Pangagadziriswe sei ipapo kuti tirambe tichingobatana tichienda kuchechi tichiita zvokuti tikurudzire iro zuva irori rekuzvarwa kwamambo Jesu?
Zuva iri tofanira kungotanga takangorikurudzira vana vedu. Hazvina basa kuti tauya kudiaspora kana kuti tiri kugara munyika inei. Tinofanira kungoramba, vanofanira kuramba vachingoziva kuti kumba kwababa vangu tinoenda kuchechi. Uye kana tapedza kuenda kuchechi tozodya masirongo, tozoshaya namagiri. Totanga kunamata. Vana vedu tikasavadzidzisa kunamata, onai zvikoro emanje, muzvikoro hamusisina Jesu. Vana havachabvumidza kurohwa. Isi tairohwa izvo. Tichiudzwa kuti hazviiti munhu wese. Ndakatomboroverwa kusateerera muchechi. Taiti tikaenda kuchechi baba vedu vaitibvunza kuti wanzwa kuti kudini, mari idzo dzanzi chinzi kudini. So you had to comprehend, waifanira kuziva kuti waparidzirwa mari idzo ipi yabva papi. Tinofanira kuramba chingotaurira vana vedu nokuti hatizombofi takachinja kuita verumwe rudzi tiri vekumusha.
Aiwa tombo kubatei takadaro, tinenge tine muteereri wedu wekutanga asi PJ womboti fahla fahla.
Ngamancane. Lamhlanje sithakazelela ikhisimusi. Sibe sifuna ukuza ukuthi lithakazelele njani ikhisimusi yethu lamhlanje. Sichelesa nje sijabula njengathi amaKristu. Sijabulela ukuzalwa kwenkosi yethu uJesu Kristu. Ngakho ke silomfundisi okhona lapha uPastor Julian Maramba, ngimtshele ngathi mina kulomunye laye engake ngashare laye ungumfundisi owangitshela wathi yena kulusizi ukubana sesikhipha uJesu Kristu ekuthakazeleleni ikhisimusi yethu, sesifaka uX sibe sesifaka X mass. Ngokwenza njalo nxa umKristu utsho ukuthi usukhiphile uChrist from Christmas. Yikho ke ikuphambanisa khona lokho esikwenzayo. Ngoba kwenzakele ukuthi lapha eMelika bakhipha isiKristu ezikolo. Thina eZimbabwe safunda vele ezikolo kwakukhulunywa ngoJesu. And sasithi sesinxa sisenza iassembly would learn the Lord's Prayer. I learned it from, I think, grade 1. So sasifundiswa konke khona lokho esikolo kodwa kathesi ngapha eMelika kabafuna ukuthi kufundiswe esikolo. Sebekhiphile uJesu esikolo. Yikho ke sebefuna ukumkhipha la kuKhisimusi yangkhona. Sebefaka X kulokuthi bafake Christ.
Aiwa PJ, regatimbotora mutereri wedu wekutanga amai Hilda Charuma. Makadii amai Charuma? Aiwa tiripo, muri kunzwa iri mudariro nhasi tiri kutarira iro zuva irori reKhisimusi. Muri kufona muri kubvi?
Tiri kufona ndokuWashington DC.
Ehe, titaurewo kuti imi maribata sei zuva ranhasi iri?
Zuva ranhasi tiri muno muWashington DC. I think zvakatisiyanei nekumba. Kumba inini sokukuruwo kwandakaita. Taitengerwa hembe nyowani. Ndiyo zvatakakura tichiziva kuti ndo inonzi Christmas. Tichishowa tichiratidza kuti toda kuonawo ndakachena. Tichifamba tichienda kumagrosa tichiita sei. Then uchisvikawo pamba pevanhu unopohwawo chikafu ana rice, ndopataizivo kuti unodyawo rice musi weChristmas. Ndokukuruwo kwandakaita. Kuchechiwo unenge wakutongoindoone kudo kwako kuti ndoda mumboendewo kuchechi here, but mostly taiita zvezvo kuti kwana ningi nhasi ndofunga ndokwatiri kunodyira. Vane chikafu chakaita sei? Kana hapanyimwe chikafu hatina kukura hedu tichiita magift exchange. Which I'm trying kuti okay, muno mundototangawo kuzvidzidziro asi handisati hangu ndaita chaamerican. Handingotarisawo kuti izvezvi nhasi ndekupi kuri kudyiwa ndimboendewo ndonodya ikoko. But wose munhu mukuru wangu handisisina basa nehembe nyowani. But kuvana tichiri kuvatsvagira hembe kuti musi weChristmas anenge achionanawo nevamwe vana. Tiwo inini ndozvandakaitirwa nevabereki vangu. I think Christmas inonyanyonakidza muchiri vadiki. Paunozokurawo apa zvinenge zvisisina kunyanyokosha zvakanyanyisa.
Asi tinoona kuti vakawanda vari iko kuno kudiaspora sekutaura kwakurikwa tinozviita. Tinoona vachitumidzira mari kana mbatya kana zvakadaro. Tinotoona kuti Christmas yacho inenge yakubva iko kuno kunze. Nekuti takaona kana minister ve mari vachiti gurukota rezvemari vachiti ivo pane mari zhinji chaizvo yakabva kune ivo vari kunze kwenyika semi maicharuma. Pane zvamakaitira here vari kumusha panguva iyo yezoro reChristmas?
Ehe, senini ndinoti hangu Christmas kana ndikasadya Christmas asi vekumba ndinofona ndotounzwa kuti okay, mawa mari yakwana here? Mune chikafu here chakakwana? Kuitira kuti vanyatsoridza marekodzi, vanyatsofara vanhu vese mumaraini vachiuyawo vachitamba navo. Ehe, asi nini sekunongo kusina hama dzakawandawo, tinenge ndakangogarawo zvangu mumba. Asi ndichizoti vekumba vaita sei? Vadya, vanakidzwa, vadya Christmas yakanaka.
Aiwa, mumbobata makadaro maicharuma, tinenge tichazodzoka kwamuri nekuti tine mutereri mukoma Howard vafona ivo vari kuZimbabwe. Timbonzwa kuti kuZimbabwe Christmas iri kudyiwa sei. Hello, mukoma Howard.
Hello.
Yes, mukoma Howard, how are you spending your Christmas day? Tell us, where are you?
What a day, Christmas. I think I've actually forgotten the meaning of Christmas. I'm in Harare.
Oho. Sei mukoma Howard muri kuti makanganwa imi zuva reChristmas?
Christmas ndaiziva riri zuva rokuti taifara nehama, you know, maybe going out to some places in East. Yawo zvinonaka muchidi. But nhasi it was just lousy. Quiet. Pasina kana changa chiti.
Muri kupi imi mukoma Howard?
Inini ndega, inini ndega. I spend the whole day. I spend the whole day ndakagara ndiri mumba.
Ehe, muri kupi?
Ndiri kuchitungiza.
Aha, saka chii chanyanyoita kuti muzowanikwa muri pamba makagara yenyu muri mega? Tichiona kuti kazhinji kacho ndonguva yatinoyanana nevemhuri nevamowo.
Nyayangu inoti nete ndinogara ndega. Saka ndawazo by myself. Mhuri yangu yakaparadza watiko. Takaparadzana, saka I don't stay with my kids.
Okay. Saka pazoro ranhasi hamuna kukwanisa kunge muchivaona?
Handina kukwanisa.
Aiwa, muve nezuru rakanaka mukoma Howard. Toshuwira kuti mangwana zvinenge zvakati jekei patichaita Boxing Day.
Ndoimba kudaro.
Ehe, murambe muchiteerera Studio 7, tinotenda.
Ndiri muteereri wenyu akasimba kwazvo.
Aiwa, kana pane vamuri kuda kukwazisa nhasi zuva renyu, kwazisai zvenyu.
Ndinoda kukwazisawo vana vangu vanyowo vandotaura kuti vasiri kugara neni. Ndinokwazisawo Warren Piri, Wayne Piri. Ndokwazisawo mukoma wangu ari kumhondoro izvozvi. Anoitwa Frank Piri nemhuri yake. Ndokwazisawo mukoma wangu ari kubudiriro nemhuri yake, nevazukuru nevazukuru vakawanda, vazukuru vangu vese vandinotaura navo pachati gurupu yedu yeuya wani.
Aiwa, ndinofunga kuti mangwana richave zuva rakanaka.
Ana Zakaria, ana Snowden, ana Langton, ana Stephen, all those.
Aiwa, totenda mukoma Howard. Tinoshuwira kuti zororo reChristmas nhasi musharipedza zvenyu zvakanaka, uyezve mangwana paBoxing Day zvinhu zvichati nakirei.
Ndoimba kudaro.
Aiwa, tinotenda maita enyu.
Ndatenda zvikuru.
Aiwa, tinotenda.
Silomlaleli lapha Marvelous. Uti yena ungukili Kilon. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, kunjani?
Ye, ngilibize kahle igama lakho.
Ulibize kahle, fanele uti Kilion.
Kilion.
Yeah.
All right. Kilion. Siyakwamukela kuhlelo lwethu and Merry Christmas. Wena ke ilayelelanga ulijabulele njani?
ayikwindlela enhle engingayitshentsha kulele ngalelanga lanamhlanje ngoba akukho kuhle okutshintshileyo engikubonileyo.
Nxa uqathanisa le minyaka yedlule.
Ngibona indlala nje kuphela.
Ngaphandle kwendlala, ikanti ke ngezikhathi zendulo kumbe ngezikhathi zakudala lapho sikhula, lalithakazelela njani iKhisimusi?
Kudala sikhula sisezwa kuthiwa kunoprofetisi Jeremiah lapha eredweni singayazi. Sasiyake sisidla inyama yenkomo, kuhlinzwa inkomo imizi yonke, abadala behlangana ndawonye, kumnandi kudlalwa yonke into eyayikhona ngaleso sikhathi.
Kule nkukhu esasiqala sizigijimise egumeni.
Kule nkukhu amaqhuda amakhulu esasiwagijimisa bulawa pheke agcwala imbiza namasi ebekiwe laphana omami izalukazi zilungisa umlazi abafana laphana belungisa uhlaka whatever ababekwenza lapha esibayeni
And
kusosiwinyama.
Kusosiwinyama and lihleli idle isanda isanda khonapho isanda kulokuzeni kubulawa.
Isanda kubulawa khonapho
isanda kudliwe
kusuthwe kube mnandi.
Nyakhumbula njalo kwakusiba lokunathwayo okwakunathwa ngabadala okuthiwa umkhumbi. Usawu remember?
Kwakunathwa kwakukuhle ngaleso sikhathi umkhumbi usenziwa labana abadala ababezinathela ufice kujajuliwe kukuhle wonke umuntu ethokoza ma esekhaya ukuthi uvakashile kulo suku olukhulu olukhona hhayi namhlanje.
And ababexabene ngaleso sikhathi babevame ukuxolelana.
Kakhulu kwakuyisho isikhathi sokuthi ma kwakukhona ukuxabana babeqolelana ngalo lelo langa.
Ikanti-ke namhlanje umehluko sokuyini-ke osubangele ukuthi singathakazeleli ikhisimusi yethu ngaleyo ndlela?
Ngeke ngazi ukuthi ngingatsho ukuthi kuyini osokusenza ukuthi namhlanje singakwazi ukuthakazelela ikhisimusi ngaleso sikhathi. Mhlawumbe ukuhlukana kwezimuli nokungazi khona kwabazali abathile ukuthi bakwazi ukuthi silandele ngendlela ababesenza ngayo. Mhlawumbe yikho engingatsho ukuthi insuku zanamhlanje sezinzima ngoba sekufuneka imali kuyo yonke into esiyenzayo. Manje izwe lethu leli mali kayisekho.
Lelilizwe alilamali ye.
Watsho njalo love more majaivana. Wathi lelilizwe kalilamali. Angazi wayelibone ekuphi yena.
Waye prophesizer.
Kanti usho ukuthi sengumprofeti naye love more majaivana.
Ekucineni-ke ungabingelela ababili abathathu obacabangayo ngaleli khefu lekhisimusi.
Ngingabingelela nje abazali abasivalile abasaphilayo ngaleyo ndlela abasikhulise ngakhona izihlobo labangani abangabe belitholile ithuba elisho ukuthi bajabulele lolu suku lwanamhlanje. UNkulunkulu usiphathisile ngakhona ukuthi siyaphila salubona usuku lwanamhlanje noma nje silinganisa ukuthi isikhathi sanamhlanje asisafani nesayizolo kodwa-ke kubo bona babasaphilayo njengoba siphila
sithandazela
khonokho ukuthi siphile futhi mhlawumbe sizaluzuza usuku lwekhisimusi oluzayo kweminye iminyaka oluyabe lungelayo indlala.
Hhayi siyabonga mnewethu Kilion.
Siyabonga mama.
Ube lekhisimusi enhle uyiqedise kakuhle.
Kakhulu.
All right.
PJ, there before you took our call, Akilian, I was speaking to Howard, who says he is in Chitungwiza, but he says Christmas for him was not so bright. It was bleak because he was not with his family, but he hopes that, you know, the next Christmas and next year will be better.
Yes, so, that's exactly what even Killian was saying. We're just reminiscing
what how we used to celebrate Christmas mm-hmm. when we were growing up in the rural areas. You also mentioned that we used to go to the rural areas and would slaughter a goat, mm-hmm. a cow, or chickens that we used to chase around mm-hmm. the homestead mm-hmm. before we slaughter it to make a meal. And it was that time of the year whenever family members were not in good books, they would forgive each other.
Mm-hmm.
It was mm-hmm. a time for forgiveness. It was a time to just celebrate the birth of our Lord Jesus Christ. We would go to the churches, mm-hmm. but it's so different today. And I asked him, what's the difference?
Mm-hmm.
He said, most probably it's because the economy is not doing very well.
Mm-hmm.
Everything else needs money, and people don't have money. Okay. And we're talking about Love Mama Jaivana's song, Ililizwa Lila Mali. He sang it a long time ago, but now it has
coming to fruition.
Yes.
Anyway, on that note, I think we'll go back to Pastor Maramba. Pastor Maramba, you were in Zimbabwe recently where you're doing some charity work. And we see, especially here in the United States, most people take Christmas as a time to do charitable deeds. What exactly are you doing in Zimbabwe?
In Zimbabwe, I have a ministry called Healing the Heart Ministries. We look after orphans, pay school fees for them. We also build churches. I was helping one church in Lomboshava building a church and also classrooms. There was a school which didn't have a proper classroom.
Mm-hmm.
So I've been moving around trying to source funds to help other people who are in need. So it's very important, you know, sometimes when you know that you have had a background where you have seen people who are not who do not have, and mm-hmm. You have been in that type of scenario, you also need to plow back into the community. So I'm really into charitable work.
So were you able to do any work during this Christmas? How were you able to work with the communities that you are working with in Zimbabwe?
In Zimbabwe, I've sent money back home to help some of the orphans we look after. I've sent money for cake for a celebration at a certain church back home in Lomboshawa.
Mm-hmm.
So to give them a good time so that people know that the other people who are thinking of them, we need to share whatever we have with other people. Mm-hmm. We are fortunate to have what we have.
Mm. Okay, you can stay on the line, and PJ, you can take Maicha Ruma to just give us a wrap-up of what are her other plans as we go. The Christmas for us is just starting. Mm-hmm. I know in Zimbabwe it's ending.
Yeah, it's ending. Kwachova kudoka kwezuva.
Uh-huh.
Maicha Ruma, makaronge nasuno. Muri kuno kuku America.
Ndotabva kufonera maShamwari, amane Shamwari kuti ndekupi kune mumhanzi.
Aiwa iroida machokwadi nekuti tinoona kuti imo muno vamwe pari zvino vatori pamabasa. Munoona here Maicha Ruma iyo nyaya yekuti vari kunze kwenyika kana kuti kwatinoti kudiaspora dzasimbi dzebasa. Ndiri kuona kunge pari zvino mazuva ano vanhu tiri kunyanyokoshesa mabasa kukunda irozoro reChristmas. Munopaona sei ipapa?
Tinokoshesa mabasa because tine bill rekumba every month. Tinongo chifanwa kunge uchitumira like vabereki kana une vabereki vapenyu ezvino vakura havana mumwe munhu anenge vakatarisira kunze kwako iwe uri kunze. Like for instance in my case ndini ndega ndiri out, so they will be looking out from me. Ndindi vatumire pane chi chavadya chese ndini ndototumira. Saka dzimwe dzenguva ndoona kuti kubuda ndiende ndonoenjoya Christmas.
Aiwa, Maicha Ruma, tinenge nguva yedu batai makadaro tichadzoka kwamuri. We thank our guests, Pastor Maramba and Ms. Hilda Charuma, as we now progress to the internet where you can get us at www.voazimbabwe.com. But for our streaming...
So asila ngale ikhisimusi This is marvelous, Mhlanganya Huye. Please stay tuned. I know we have a little glitch here, but it's Christmas, so I guess the gremlins are playing around with our machines, but this is Christmas, so.
Yeah, yeah. Siza kumake lapha kancane. Sizabuyela kubalaleli bethu.